Manero akanaka, mangwane nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutadza kutonga kwavo chivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omusouth Africa akaita sana South African Airways chaivo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi upfumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
America inoramba mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa ekuti vabva kure veZimbabwe vari kunetsa muSouth Africa pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sokuti matrofi ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa.
Nyika yeBritain inoti ichashanda neZimbabwe mukudzorera kumusha mapfupa evanhu vakarwa hondo yechimurenga yekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro America yakapindura mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa avo vakashora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF neimwe kambani yehurumende muZimbabwe ichiti zvirango hazvinei nezviri kuitika muSouth Africa. VaRamaphosa vakati uwandu hwevabva kure zvikuru vanobva kuZimbabwe muSouth Africa huri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika muEurope. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzimwe nyika yeUnited States Senate Foreign Relations Committee vaJim Rich vanoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF hazvinei neuwandu hwevabva kure vari kupinda muSouth Africa, vachiti South Africa nehurumende yayo ndiyo iri kutadza kutungamira nyika dziri munharaunda iyi. VaRich vanoti kutadza kweSouth Africa mukutsiura zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vabude muZimbabwe nouwandu hwavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDivra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvirango zviri kutaurwa izvi handizvo zvingapupomerwa mhosva yekukonzera zviri kuitika muSouth Africa nemuZimbabwe maererano nezvenyaya dzezveupfumi. Vachiti South Africa yakanguvi yatadza kutsiura hurumende yava Robert Mugabe uye yava Munangagwa pamusoro pekutyura kodzero dzevanhu zvinova izvo zvakakonzera kuti vanhu vabude munyika kunotsvaga upoteri nemafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Ndinoona kuti South Africa iri kuda zvayo kungopomera mhosva yamasanctions kuZimbabwe nenyaya dzokuti maZimbabwe anonzi awandisa muSouth Africa. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechokuti kuwandisa kwamaZimbabweans muSouth Africa handi kuti masanctions aomesa zvinhu muZimbabwe, aiwa. Apa South Africa apa vanenge vatadza kutaura vaRamaphosa vangangotaura nenzira iyoyo nokuti bacho riri kutonga muZimbabwe tikati munin'ina wavo vane vakabetserana kubva kune zvakawanda. Zvekare ivo vomuSouth Africa vanenge vachida kuvanda nenyaya dzamasanctions okuZimbabwe kuti zvinhu zvomuSouth Africa navanhu vari kuuya muSouth Africa vanovhiringwa namasanctions omuZimbabwe se aiwa. Kutadza kutonga kwavo ivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omuSouth Africa akaita sana South African Airways chaivo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi upfumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
tikuona kuti nengo ye United States Senate Foreign Relations Committee Rajim Rich vanotivo chirikunetsa apa kutadza kwe South Africa kutungamira mudunhu iri munharaunda iyi munoti nazvo
icho kwadi chaicho chaicho icho icho tinoona even yango Ramaphosa vasati vavapo vamugabe vachipo vavasinayatsi kubatwa zvakanyanya nyayano kushorwa ne South Africa saiyo hombe imwe hombe muAfrica nomusouthern Africa inofanira kupa utungamiriri asi kuti utungamiriri hwacho hwavanopa vanenge vachikwenyedzerana pamusoro pokuti vangakwenya zvinoitika kuti aiwa Zimbabwe kana makapiwa zvirango zveupfumi pane chikonzero zvekare kana makapiwa zvirango zveupfumi makapiwa nzira yokubuda muzvirango zveupfumi izvozvo nzira iyoyo makaifamba here nzira iyoyo muchiri kuifamba here nzira iyoyo muchaifamba rini saka pane kuvhunduka kunenge kuripo pane ushamwari huripo kuti kana tikaomesera Zimbabwe kudai iyeye iriyo shamwari iriko kuriko kunobva vatengi kunyaya vanotenga kusouth africa vamwe kana ivo vanoenda kusouth africa paZimbabwe vanondotiwondoshanda mamwe mabasa asingadi mari dzakawanda saka tikangoti isu hwende hwesouth africa kunyatso kuti timire nechokwadi kunyatso kuti inyatso kuomesera Zimbabwe inenge ine zvainosha nokuti vanhu ava kava vakawirirana kubva kuva dzehondo mapata aya ezanupf eanc vanozivana mukati nokunze saka pane kukazirana pakati paripo ipapa
chandingada kuziva apa kubva kwamuri profesa Masocha ndechokuti sei imi munoziva mamiriro akaita zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu vamwe vakuru vakuru muzanupf nekambani imwe chete muzimbabwe pamusoro pezvavanoti zvanzi kutyorwa kwekodzero dzevanhu sei dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa dzichimanyamanya nemanzwi ekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe asi chokwadi chichizikamwa chii zvinoita kuti vakuru venyika idzi vaite saizvozvo
ushamwari hukama noushamwari hwavanenge vainahwo zvekare chimwe chinoita kuti vange vachisapota Zimbabwe ndezvokuti inzira yokuvanza zvimwe zvavanoitavo zvavanosha kuzoongororwa vongovanda nerezimbabwe chete hongu tinoziva kuti zvinogona kunge zvakaitwa namasanctions pamwe padoko ipapo panenge kuda pachivhiringa upfumi hwezimbabwe asika masanctions ava ari nguva yakareba zvokuti tinohwaisumisine nguva kuchinzi Zimbabwe inogona kuzviitira zvinhu zvayo hainei namasanctions aripo kwese zvino zvazoita sei saka ndinoona kuti kukazirana plasi kusha zvekare nokuti zvinenge zvichiitika kunze kwenhau dzatinozoverenga nokuona kuvatungamiri ava zvakawanda zvokuti Botswana kana vana South Africa vakadzangivo nasokurova Zimbabwe chaizvo kwete kuti kushora Zimbabwe chaizvo vari zengeufonerwa wonzi konaiwe munun'una wangu kotaya zvandakambokuitirawo chakati inyika dzinozvidzana kaidzi dzagara dzinozvidzana nechikare dzinenge dziine rimwe mukutaura dziri mumupatanidzwa wesadhak saka dzine kakureverana kadzinoita tinoona kunyange vamugabe vachiripo former president wekubhoswana chete ndiye woga wakabuda akati aiwaka vakuru makura madii kubva vamwe vose vanga vasingazvioni here zvaiitika muzimbabwe ndiko kukazirana kuya uku kuvanzirana chokwadi kusina kunaka muafrican politics dzose zvadzo ndo maitirwa dzinowanza dzaitwa idzodzo
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFi University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 zvichitevera hurukuro dzakaitwa pakati pechikwata chenhumwa dzehurumende yezimbabwe nenzvimbo inochengeta zvinhu zvakare kana kuti Natural History Museum iri muguta relondon nechikoro chepamusoro checambridge university nzvimbo mbiri idzi dzakaratidza kuti dzichashanda nezimbabwe mukudzorwa kwemapfupa nematehenya nezvimwe zvakatorwa kuzimbabwe panguva iyo britain yakanga ichitapa zimbabwe zvimwe zvinodiwa nezimbabwe kuti zvidzorwe zvinosanganisira mapfupa nematehenya evanhu vairwa kuti britain isatapwa
isatapa nyika yeZimbabwe vanosanganisira mbuya nehanda avo vanokosheswa zvikuru muZimbabwe vachinzi ndivo vakatungamira hondo yechimuringa yokutanga kurwisa nhumwa dzeBritain dzaida kutapa Zimbabwe. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Nyika yeBritain yaturura mashoko okuti iyo ichange ichizodzorera mapfupa ezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe. Mapfupa aya anofungidzirwa iwo kunzi akatorwa pahondo yechimurenga chokutanga. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakanga yakumbira kuti mapfupa aya mapfupa evana vayo, naizvozvo ngaadzokere kunyika kwavo kwete kuti arambe achingove muBritain.
Ko sei mapfupa aya akasvika kuBritain?
Pakupambwa kwenyika yeZimbabwe tese tinozviziva kuti zvakanga zvisiri nyore. Pane ropa rakadeuka, ropa zhinji rakadeuka, iropa revana veZimbabwe. Naizvozvo vapambe pfumi vaiti zviye kana vachinge varwisa vanhu paiwanikwa pane vanhu vazhinji vaizofa. Vanhu ava vazhinji vaizofa zvanga zvisingagone panguva iyoyo kuti vawanikwe umwe noumwe achipiwa rinda rake. Vazhinji vacho vaingokandwa yatingati muma mass graves vachivigwa vakadaro. Vaizodzokera zvekare ivo vapambe pfumi nokunotora mapfupa aye vachienda nawo kunyika yekwavo, kuri kuratidza kuzvidza uye kuri kuratidza kuzvikukumadza, nokuti pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sekuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa kunyika yavo yechipikiro.
Vanofungidzirwa kuti ndivo vane mapfupa akatorwa nemaBritish aya ndevapi uye zvaitirwei?
Mumwe wevanofungidzirwa kunzi mapfupa avo akatorwa akaendeswa iwo kuNatural History Museum yekuBritain ndiCharwe Nyakasikana. Charwe Nyakasikana tinonyanya kuvaziva nezita rokuti ivo mbuya nehanda. Tichitarisa nhoroondo yenyika yeZimbabwe zvinonzi izvo mbuya nehanda vakaurayiwa vachisungirirwa pamuti mumashure mekunge vapikisana nevapambe pfumi. Kupikisana uku kwavakaita kwakakonzera kuti mbuya nehanda vawanikwe vachiuraya umwe wemaBritish. Naizvozvo pakuzourayiwa kwavakaitwa kunonzi iko mapfupa avo akatorwa akaendwa nawo kuBritain kuri kuzvidza mabasa akange achiitwa nambuya nehanda.
Sei zvakakosha kuti mapfupa evanhu ava adzokere kuZimbabwe?
Isu sevanhu vatema tine nhoroondo yedu yatinofanira kuchengetedza. Pakurayiwa kwambuya nehanda vakataura ivo vakati mapfupa angu achamuka. Naizvozvo tiri kuona kuti chiitiko ichi chekuti mapfupa avo achidzorwa kunyika yechipikirwa ari kuzadzisa mashoko avo. Tinawo zvekare mufananidzo wambuya nehanda wedombo uri muguta reHarare unove mucherechedzo nechirangaridzo chebasa ravakaita pakusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Naizvozvo vana vedu vazukuru vedu vacharamba vachirangarira kwatakabva nekuburikidza nemabasa akaitwa neavo vakaita kuti nyika yeZimbabwe iwane rusununguko.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Imwe nyanzvi munezve upfumi inoti zviri nani kuti Zimbabwe ikumbire kuregererwa zvikwereti zvayo kuti ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika kusanganisira kusimudzira nyaya dzezveupfumi. Hofisi yeZimbabwe Public Debt Management Office inoti Zimbabwe ine zvikwereti zvinopfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe kana kuti US$17.2 billion. Vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vanoti chikwereti cheZimbabwe munyika chiri padyo nemabhiriyoni mana kana kuti US$3.8 billion, asi imwe yose iri yezvikwereti zvakatorwa kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatarisira nyaya yezvikwereti dzakatarisirana nenyika yedu dzakati dzinodarika $17.2 billion. Zvinoreva ndezvekuti dambudziko riripo nderekuti vana vedu nevana vavo ndo vachaita dambudziko rekubhadhara zvikwereti izvozvo. Nekuti kana zvadarika yatinoti 50% yeGDP yedu, so zvinoreva ndezvekuti zvese zvatinowana senyika gore negore hafu yacho ndo inoenda kunobhadhara zvikwereti, hafu yacho yeupfumi hwedu iri kuenda kunobhadhara dzimwe nyika. Izvozvoreva kuti kukura kwedu kuchanetsa nechekuti pese patinowedzera ufumi tofara kugurira mamwe dzimwe nyika ufumi hwedu 50%.
Vadlamini, sei Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvayo?
Dambudziko iri harina kutarisana neZimbabwe chete, asi dambudziko rakatarisana nenyika dzakati wandei muAfrica, asi kunyanya isusu.
Saka nyika yakatarisana nei apa, Vadlamini? Takatarisa makuriro akaita chikwereti chenyika, chii chingaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Zvoreva kuti hurumende inofanira kukumbira nyika idzodzo kuti dziregerere nyika yedu, dzitipe yatinoti amnesty, vatiregerere, vatidzikisire mari yatinovakwereta. Nekuti ikaramba yakadaro, dzoreva kuti hurumende inofanira kuwedzera mataxes kuvanhu veZimbabwe. Inogona kuva nawo inonetsa kusvikira magenerations anoteera. Ndodambudziko ratakatarisana nayo kana takatarisana nezvikwereti zvatinadzo yatinoti international debt.
Avo vange vari vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora mukutenga motikari nezvipfekwa zvevatsigiri vayo nekugadzirisa upenyu hwevakuru vakuru vebato iri panguva iyo vazhinji vachinetseka munyika. MuNewsday makare, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Ranilson Chamisa vanoti vari kushushikana zvikuru pamusoro pekusabatwa zvakanaka mujeri kwava Job Sikala navaGodfrey Stole nevamwe gumi nevana vakavharirwa mujeri pamusoro pebato ravanotsigira. Zimlife.com rinoti Ethiopian Airlines yava kumhara muBulawayo rinova guta rechitatu muZimbabwe mushure meHarare, Victoria Falls neVictoria Falls. Ethiopian Airlines itange chimhara muBulawayo kana pasvondo. Sangano rinogura kodzero dzevanhu reMatabeleland Institute for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro kumbomiswa kwekutamiswa kwevagari veLuvimbi avo vachabviswa munzvimbo yavanogara kuti dhamu reGwai Shangani rivakwe.
I'm going to go to the house. Tazira hizo jesu wanayo hii kahi kubarao kwele Ngo paravira mika zivari jesu mika zivari jesu Tae mare kapsa kutasimisa muna zivati Hachimina kwa chitende kusa Tare kwa taka hapa Lekwa tiri kwenye kutichi sabu da Chumiko na kukuli sana hii sanu Sanu mchini chaka ura kutaa
Magadi magadi materiali pastu Joseph hapo magadi shingi mimi washamara pastu Joseph ndino kwa Simon se inini nenya yangu please ndokumbira wa mundu kudziro watauriwe zanu PF kuti zvamuri kuita mataka nyanyaisa mukusera muchino tsvaga kutsvaga kuti kwanzisa nitibvisire ma sanctions kumacha kupedza mari yenyika muchimacha muchimachira nyaya ma sanctions Munobvumira chete kuti vanhu vapinde murodhi kuno machira nyaya yemasanctions. Vanhu vari kuda kunomacha kuti jobs kana nastore vasunungurwe uko hamudi. Iko zvinhu zviri kuvhurira masangi mavanhu kuti vano machira nyaya yemasanctions. Saka vachimenzi democracy iri kuti inovhurirwa kuzanu PF chete handiti. Ndiudzire vafanike kunyanya anonzi mugwadi uyo. Mutaurirei kuti zvamuri kuita zvakafumuka. Ndikukumbirisawo kana shoko era achirinzwa mugwadi anonzi mugwadi uyo. Nanonzi ponya tuyo mwataure kuti zvamukira zvakafumuka vana veZimbabwe vane kodziro dzekupina murodhi vachiratidze pane zvavasingafari nazvo asi havabvumidzwi but kukanzi nyaya yemasanctions onzi machai kana zvanu PF chida kuita any machai vanonzi machai zvikangopera honzi hakusisina wese angoda kumacha kana matichachi angoda kumachira nyaya dzemasarari dzavo honzi muda kukonzera mizhonga munangabwa nevanhu vako Zimbabwe haisi yakanaka ishi kana muchiita zvinhu zvakadai so gadzirisai hunhu hwenyu tisimukire chena mberi
Hey, magadi magadi tevashamarari vese vestudio 7 nokutendai nebasa guru ramunotibatira hei tinowa urombo kuti vana vedu vatakabereka havachatambi nhabvu zvichibva nemukuru uyu wavari kupa mamwe makore mashanu kureva kuti mamwe makore mashanu vana vasingatambi nhabvu maticha kuti unzi uri ticha utofanira kufamba wainzi vati ed uri mwana wechikoro kuti pamwe kuti upase wotonyogwa kuti ed kuti unge uri mupurisa wotonyogwa kuti ed ed wachona ndi ari kutikanganisira zvinhu vadiwe havasi kuzvionawo here vakuru vavo kuchembera vaidai vakuru vakati kuchembera kudzoka kuita mwana mudiki vauraya zvinhu migwagwa hakuchina dzidzo hakuchina nhabvu hakuchina saka vana vodii manje isu vakuru votodii torikungoraramira munyika dzisiri dzedu zvinhu zvachona votowa kuti kwai takagadziri takatotenga zvinhu zvokuda kukambenisa zvokuda kuriga mafoti vachifamba chiruwa vanhu taita shungudzi taveduwe tichienda murambe muchipawo basa rakanaka era muri kutibatira
mamukasi vashamarari vepastudio ndinodawo kutaura ndakanangana nevanhu vachiri kuvhotera zanu pf zanu pf munaivhoterera zvipiko vanhu zvinurai vanhu zanu pf makore mangani ichitonga muchingonyengedzwa pasina chinobuda vanhu ngwarai kungwara ndogo munofanira kuita tarisai zviri kuitika zanu pf inoda kunyengedzai towards election inoda kukunyengedzai tokuitirai chakati toda chakati ngavambobva zanu pf yaura hatichaidi ngavabve vana munangabva zanu pf hatichaidi tinurai vanhu munosvigarini muchitambura kudai moda kuti tiita seizvezvi tiri kunyika dzevamwana tichishanda tichitambudzwa kunoku tichitadza kugadzira nyika yedu toko tinurai vanhu ngavambobva madharawa agare pasi ngagare pasi madharawa kumbotongowo vechidiki toda vechidiki vanofiita bhozi nemadhara for sure life yenyu yatopera hamuchina hanya nevamwe vanhu inini saka zanu pf ngaimbobva kumbotongavo ndatenga
ndinoti zvangu ini mukomana ngaapinde tataenda zvedu kure ndiye munhu achatisvisa Kenani chete izvozvo tichivindi achatobvisa munyika yafaro ndinokumbira kuti kune vateereri vese masapotas vezanu pf dai maikwanisa kungochinjawo pfungwa dzenyu mupinde mukufunga kwakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Maka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa11 Gumiguru pamuzinda waUnited Nations muNew York, achitaura akamirira vanasikana vechidiki, nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Maka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica, saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani, uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo. Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndiGogo Christine Mandoringisa, ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhwu.
Vana vedu vawanikwa mukana wekuti vamwe vange vachipetwa zvikwata zvikwata, vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvimasikreti zvemadzimai kana kuti zveusikana. Then vachidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kuti masipesi zvekuti mwana awaniswe mukana wokubva wabva position A achienda kuposition B nezvezvakanakira.
Kapteni wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka.
Isusu tezvatadzidza semutambara tazvidzidzawo kuti mwanamukana aubatsiri kubatsira kuti panokuti unokwanisa kuenda kunonorwa kana hauzokwanisi kuopesa mashalenji dzakawanda. Saka kana uchitamba bhora hauzokwanisi kubatsikororwa and futi unokwanisa futi kuona timu inokusponza uchoendera mberi nebhora.
Kapteni wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Ini ndotokurudzira vasikana especially nezera redu kuti varamba vachingotambawo bhora bekuti dai zvaitoita kuti ndikatonawo timu inotondisponso ndaitodawo kuzotamba bhora ino ndichitendawo kunobata. Itsigire ndirokufara bekuti vari kutsigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji nokuti vatitoswera kumagiraundi nguva yekuzororwa pasi panoka pasi.
Coordinator veMTC vanomirira vese vari muhurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa aMaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Kunoko vana vari kuratidza kufarira programu yaSekuita. Isusu programu yetachitita iyi ndeyekukurudzira mwanasikana kuti aparticipate munezvemasports. At the same time, tikamuta shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurodzwa vachiri vana vadiki. Saka tinounganidza vana vadiki vacho tozounganidza community yacho tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevana dzedu tichida kurodzwa vana vadiki. Nekuti kutaura kwandiri kuita izvizvo ngoma dziri kungorira, community yacho yakangoungana kana patamboita roko mafuteni nemakochi necommunity chipindimani ndimani makochi wanga achitunga nemamoto avo achiti tinoti vanoroodza vana vadiki kuti vanoroora vana vadiki ngavavharirwe mukati. So tikuona kuti shoko retu isusu ratirongofambisa yekuti no child marriage no child abuse riri kufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka. Vachiti Maka akatanga kutaura pamaungano eUnited Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino Maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi evanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nendau yeIsindebele.